vatatenda tavaziva vekurotary club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti Miracle Missions, Harare Helps, Rotary Club, Hope Initiative ne Eat Out Movement ndio vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi. Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu, uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS.
Ne29 magonyeti aenda kwaMutare ari kumawarehouse ikoko, aenda ane hembe, chikafu, non-perishable goods, aenda ane mamedical supplies, aenda ane zvakawanda.
Vatavaziva vaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa.
Kune zvimwe zvabva kuMashingo, zvabva kuMutare, outside uko kune gori yabva kuBotswana. Kune vanhu varikudonata kubva kuSouth Africa. Musi weTuesday pana gogo akauya wakabata zoro, wakabva kuMbare wakauya netsoka, wanga asina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodhi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots angu.
Baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyangwe vasina hama yakawirwa nedambudziko iri.
Kuna hedu hama dzedu dzakashaka, but as maZimbabweans tiripo pakubatsirana since zvakaitikira munyika medu idambudziko redu tose. Right now everyone ari kudonata, zvinoenda nebhutsu anonometa kuti chiita waisa even ingave hembe ingave patapata chero yakaboka, so as long as wadonata ndozvataunganira panapa kunyanya.
VaEdson Mutema Tsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda.
Tangoyo zvokubatsirawo kana vakategorwa nesegro idai zvapano nezvinhu zvakawanda zvokubatsirwa pano, machurches kubatsirawo nezvakawanda, magumbezi, mapoto, shuga, then 29 gonyets dzaenda nechikafu sofa dzaenda nobatsirawo vanhu vasina hembe, vasina magumbezi, varungu varipo varikubatsirawo.
Kunze kwevanhuwo zvavo, nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikaland nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.